Dara vakafira passport. Koma vane nyere kukot. Moms vakarovira parod. Chikoro ndakamira of course. Sisi vakaurawa nefoot. Sekuru vakaurawa nemon. Chero adano tika ipapo Inyasha kurara mazguramba ipapo Asindiri munu wenyama msapa kangano ipapo Andidi shaka nyanya pa shoma pa mandi ipapo Mikana ifi ya fanana I know but Why zangu chichingo gara ziri palo
Why zangu chichingo gara
Mwari onai oh Onai oh Chimbo onai oh I know, but strong zvitatso zvawandisa seiko. Do I deserve a painful life like this? Yeah, ndiri munhu ari boko. Seiko andi wandira matambudziko. I'm just too nice to be a victim, I guess. Fuma ndakapambwa neveukama. Una ndongotambura sensi na hama ndongofira moyo chekuita pana. Andi ndakarambwa nehama dzababae. Fuma ndakapambwa neveukama. Una ndongotambura sensi na hama ndongofira moyo chekuita pana. Andi ndakarambwa nehama dzababa. Onai oh.